Sekuziva kwamunoita Zimbabwe pamwe nenyika dzakati wandei dziri muno Southern Africa dziri kushaya chikafu nenyaya yekuti mvura haina kunaya zvakakwana gore rapera pamwe zvine gore rino. Asi hazvina kutanga ipapo. Gore ra2014 to2015 mvura haina kunaya futi zvakakwana. Zvinova izvo zviri kuita kuti vana vapinde pamatambudziko ekuwana chikafu. Izvi zvichikonzerwa nekuti mumba mevanenge vachigara munenge musina chikafu chakakwana. Saka gwaro ritabuditsa iri riri kutaura izvo kuti vana vemataura ivavo havasi kuwana chikafu chakakwana panguva yakakwana.
Saka imi sesangano zvii zvamuri kutarisirawo kuita pakurerutsa ndima iyi?
Sesangano tine mudonzvo rekubatsira vana. Saka pakubatsira vana apa isusu tine zvirongwa zvakati wande, asi chakakosha chirongwa chekuti vana vawane kudya kwakakwana. Isusu seUNICEF tiri kunobatsira vana vanenge vachirwara nechirwere chekushaya chikafu chakakwana. Tichavapa mushonga yekuti vasarware. Mushonga uyu vanopiwa sechikafu. Saka tichapa vana chikafu, asi chikafu chinopiwa kumakliniki. Yatinoti therapeutic food pachirungu. Ndo zvatiri kuronga takanangana nevana ava vanenge varwara nenyaya yekushaya chikafu. SeUNICEF tinonangana futi nenyaya yemvura neutsanana. Saka isusu tichaona kuti zvibhorani zviri mumaruzevha zvisiri kushanda nenyaya yekuti zviri kuwandirwa. Tichazvigadzirisa kuti vanhu, asi takanyanya kunangana nevana, vawane mvura yakachena.
Taonawo kuti mugwaro renyu muri kuti muri kutsvaga rubatsiro rwemari inoita $21 million. Mari iyi muri kuitsvaga kubva kunani?
Gwaro reUNICEF rinoshanda nevatinoti madonor agencies akati wandei. Kana kuti even vatinoti maindividual donors, vanhu vanenge vachikwanisa kubatsira.